Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 27/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinotarisira kubudisa mavhotero akaitwa nevanhu paCongress mangwanani anhasi. Mutumbi wavadhumiso Gavengwa unotarisirwa kusvika muBulawayo mangwanani ano. Hurumende inokurudzira vanhu nemakambani kushandisa magetsi zvishoma. Tichanzwa zvekutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato MDC vauza kuti Studio 7 kuti Congress yavo yakafamba zvakanaka kunze kwekunonetswa kwekuvhota kwakakonzerwa nekushaikwa kwemagetsi nezuro manheru. Tabata vamafume kuti tinze mamiriro akaita zvinhu.
Pari zvino tiri kuvhota magetsi adzoka. Vanhu vari kuvhota muRunyararo, maprovinces mazhinji avhota. Kwari kupedzisa masvingo neMidlands. Tinoona sekuti ndoo yekupedzisira vachipedza kuvhota ivava neMashonal and Central tinenge tapedza maprovinces efe. Tiri kupambaitavo humara patetete hwekuti magetsi anga amboinda asi magetsi adzoka. Taramba yedu tichivhota vachishandisa malights emota nekushandisa malights emagenerator atatawana aripo. Saka tinovimba kuti zvitange zvichifamba.
Asi pari zvino chamapedza kuita chii?
Pari zvino chatapedza kuita ndechekuti takaita mathematic committees akaita maresolution. Pakaitika mayouth assembly elections parudzo remayouth rakapera. Utungamiri hwacho hwatovapo vavo base tole ndo vava mukuru wemayouth. Tava kupedzisa nyaya yemaresolutions akaitwa nezuro manheru atanga achiverengwa after mathematic committees. Yakabudirira zvikuru pari zvino patasvika chasara mavhoti emadzimai neve main wing kuti ange achipera obva aannounswa. Mamwe ese maprosta asati apera kusarudzwa ndo ari kuvhoterwa izvozvo.
Munotarisira kuti mungapedza zvarini?
Tichapedza kuvhota ndofunga kwasara about 40 minutes or 1 hour kuti kuvhota kupere. Kuchingopera kuvhota kwakuita verification nekuchitanga kuverenga. Saka tinotarisira kuti nyaya yekuverenga neverification inenge yapera kuma maybe tingati kuma 10, 11, 12.
Mutauriri webato MDC va Jacob Mafume vari parunhare kugweru neStudio 7. Mutumbi wavadhumiso Gavengwa avo vakashaya nemusi wechina unotarisirwa kusvika muBulawayo nenguva dzekuma 10 makuseni ano. VaGavengwa avo vakashaya nechina vakaitwa gamba renyika asi hama dzavo dzakazivisa hurumende kuti vaGavengwa vakati vanoda kuchengeterwa kumusha kwavo kuUmguza. Nyanzvi mune zvematongero enyika vaJoe Mabenge vaudza Studio 7 kuti vanhu vazhinji havachadi zvokuradzikwa paHeroes Acre nekuti pakaiswa vanhu vasingakodzeri uye panoshandiswa kutuka nekushora vanhu pachinambo chekutaura nezvemufi anenge akaunganirwa.
VaDhumiso Gavengwa havafaniri kuita zvekuti pane machindarume ne vamwe vanogara vachi igamba renyika nekuti igaro ziva kuti igamba renyika hakufani kuita vamwe vanhu vanonoungana vanoungana vofunga kuti ivo ndivo vane chikwanisiro chega chekuti vagone kutaurira kuti uyu igamba renyika nekuti zvinotora nyika yese zvinotora maziso ese kuti vanhu vaone kuti kana tichitarisa nyaya dzekuti uyu wakarwira hondo yerusununguko here vadhumiso dhamengo vanokwana kana tichitarisira kuti munhu waida nyika yake here wakaitira nyika yake zvakanaka here mukati mekurarama kwake vadhumiso dhamengo vanokwana zvese zvinotarisirwa kunzi munhu anga achinzi igamba renyika inyanzvi munhu anozikanwa zvepamusorosoro nemabasa akanaka akaitira nyika yake vadhumiso dhavengwa vanokwana saka hazvifaniri kushamisa kuti vadhumiso dhavengwa vaitwa gamba renyika nekuti mumeso enyika mumeso yevazhinji vepasi rose vanovaziva kubva nguva yavo yehondo vari komanda kusvikira muzipura kusvikira nguva yavo vachizenge vachimboitawo gurukota muhurumende nemabasa akawanda vakazenge vaakuita anosanganisa kumira neruzhinji varivo nhengo yezapo vachipikisa vachiti munyika muitwe utongi hwejekerere vadhumiso dhavengwa vanokodzera chose kuti vange vachinzi igamba renyika saka hazvingange zvichishamisa izvi
tinonzwa zvakare kuti vanenge vakatiwo havasi kuda kuradzikwa paHeroes Acre sei vanhu vazhinji vava kutanga kuratidza kuti havarambi havo ugamba asi havadi kuenda paHeroes Acre chikonzero chacho mungati chii
samaonero angu inini vahwande mukufamba kwemakore iko zvinezvi taakusvika makore tasvitsa makore makumi matatu namapfumbamwe taakuda kutosvitsa makore makumi mana nyika yawana kuzvitonga kuzere mukutanga kwazvo mukuvakwa kwayo nyika mukuvakwa kwayo nzvimbo iyoyi inovigwa magamba inzvimbo yaitarisirwa kuti ichange iine chiremerera inzvimbo yaitarisirwa kuti ichange ichichengetedzwa pachitozo painge pachiradzikwa vanhu vanga vachitarisirwa kunzi vanga vachimiririra zvakanaka zvose zvenyika asi tinoona kuti kunyanya-nyanya munguva yainge ina vamugabe vari panyanga vachitonga Heroes Acre yakatanga kungonzi vanhu vanoradzikwapo vanhu vanenge vasarudzwa nemusangano wezanupiefu vamwe vacho vairadzikwapo nyika yaiona kuti asi ava vaisakodzera idzi imbavha ava makoronyera ava havaimbokodzera zvachose kuti vanzi zvavakaitira nyika vanganzi ngavaradzikwe ipapapo saka vazhinji vamunoona vakafanana navadhavengwa vanenge vatotaura kare kuti ndikange ndazopiwa ruremekedzo rwegamba yenyika rwavanenge vaitoziva kuti ruremekedzo rwavanokodzera ini ndiradzikei zvangu kumusha kwangu nekuti ndoda kuti ndinge ndakazorora ndisina kunge ndakazorora pakati pamakororo chimwe chikonzero zvevahwande yave nyaya yekuti mukatarisa mumakore ekumashure uku nzvimbo iyi yakazova nzvimbo yaitsverutswa chose nekuti pachinhambo chekunge pachivigwa magamba pachitsanangurwa yatingati history yatingati mashandiro akaita munhu achiri mupenyu yakava nzvimbo yekuti vainge vachitaura ipapo vainyanya kusanganisira vamugabe yaive nzvimbo yekusomora yaive nzvimbo yekutsverutsa yaive nzvimbo yekutukirira paitukirirwa vamwewo vanenge vari zvizvarwa zvemuzimbabwe potukirirwa vatungamiriri venyika dzekure saka yakava nzvimbo yakareruka yakava nzvimbo yakatsveruka
nyanzvi mune zvematongero enyika vajoe mabhenge vari parunhare muHarare nestudio 7 gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vafortune chasi vari kukurudzira vanhu kuti vachengetedze magetsi mashoma aripo uye kuti vamakambani makuru vashandisewo magetsi ezuva kana kuti sola izvi zvinotevera kudzimwa zvakanyanya kwemagetsi munyika ngatinzwei hurukuro yaitwa navachasi naBlessing Zulu westudio 7
chokutanga ndechekuti ndoda kuti ruzhinji rwezimbabwe ruzive kuti tine dambudziko remvura yaderera kana kudzika kukariba zvaakunzi izvo yapa 32% tikangoti zvidimbu makumi matatu nezviviri kubva muzana saka mvura yadzika chaizvo magetsi anogadzirwa nemvura inenge ichidonha ichibva pamusoro ine simba Yes, nezvi ndiyo mvura yaya inozonotenderedza zvaya zvinonzi maturbines kuti tigadzire magetsi. Saka kudzika kwaita mvura iyi kwakureva kuti haisisina simba rekuti inge ichinyatsotenderedza tiwane magetsi atinoda. Izvi zvakureva kuti isu semhuri yeZimbabwe pamashandisiro atinenge tichiita magetsi taakufanira kuti tione shanduko. Nyaya yekuti mudzimba magetsi anenge akabatidzwa malights aya akabatidzwa zvese zvinhu zvakangobatidzwa nguva iyoyo nguva yatiri haisi kuda izvozvo. Saka nivatoisa chikumbiro ipo pano nesimukumuri yedu yeZimbabwe kuti ngatichengetedze magetsi kunyanya pausiku. Chiri kukonzera load shedding ndechokuti magetsi edu anoshandiswa akawanda zvikuru vanhu vabva kumabasa. Kwakubikwa kwakuonekwa matv magetsi ese akabatidzwa mumba vamwe vari pamanhingi vari kuchaja mafoni zvakangodaro zvakadaro. Saka ndo zvinoita kuti vezvese vazenge vakutotore matanho ekuti magetsi ari kunyanya kushandiswa usiku ai ndo ari kunyanya kutipedzera magetsi. Saka votora matanho load shedding. Load shedding chinhu chasingadi.
Zvii zvamuri kuedza kugadzirisa apa?
Saka inini segurukota rinoona nezvemagetsi ndiri kutarisa kuti pari zvino tofanira kuti titaure nedzimwe nyika dziri panomboti dzinotipawo magetsi kunyanya kueskom nekuhcb kukabhorambasa kumozambique kuti vange vachitipawo magetsi. Izvi zvino zvagara zvichingoitwa togara tichibatsirana asi isusu tafanira kuti tichitora matanho totarisa zvipatara. Ndakamboda nyaya yekunzi kubhindura vanga vabatwa neload shedding iyo chipatara chisina kumira zvakanaka. Saka inini ndiri kutarisa kuti tinge tichiisa masola muzvipatara zvese. Izvi zvinotidzikisira mari yatinoshandisa tichitenga magetsi. Totarisawo zvakare makambani ari mumaindastri ndichaita misangano nawo ndichivakumbira kuti vatarise kuti vangaisawo masola here nokuti vamwe vane majenareta. Saka toda kukurudzira izvozvo.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro paVanessa Chamisa avo vanonzi vakati vachamanikidza mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuita hurukuro navo. MuDaily News nyakare mune nyaya pamusoro pechirwere chemanyoka icho chinonzi chabata vanhu vazhinji muBinga. MuHerald mune nyaya pamusoro pokuitwa gamba renyika kwavaDumiso Dhavengwa. MuHerald mekare mutauriri weparamende vaJacob Mugenda vanoshora zvikuru makurukota ehurumende navatevedzeri vavo vanonzi havasi kupinda muparamende kunopindura mibvunzo sezvavanofanirwa kuitwa. MuZimbabwe Mail mune nyaya pamusoro pevatsigiri vavaEmmerson Mnangagwa vari kuyambira vatsigiri vavaConstantine Chiwenga nevamwe mumauto kuti vasambofunga zvekupindigura hurumende yavaMnangagwa. Kambu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Manhero akanaka vashamari veStudio 7 na vose vari kuteerera nesu tiri pano pamwe chete. Tiri kutaura pamusoro penyika yekwedu, panyika yekwedu zveshuwa. Tiri kuzama but hei mamirira zvaita. Dai president vasina kuti mafuta akwira vachipa matata papa. Achidedzera kunyika yese panoti mafuta apa ndo panoita kuti zvisatogadzikana mune zvakanaka but kana usina njere mono wovangwana ka unongofunza zvinenge zvitori right because vanhu president vanenge vanofarira vanhu vanenge vane kufarira chikudo chai chachevana vadiki kuti vakataura zvaanotaura vanhu kuti kikikiki kuseka so kuti vazi kuti zvavaita zvinenge zvisingaiti zvo zvavanenge vachiita zvinenge zviri wese hazvizi zvo zvinotarisirwa munhu mukuru. Saka nhau yepetro ndo yakaita kuti zvinhu zvese zvitoshata. Zvisiri kuda kwazvo nokuti president vavanenge vasina kudini vakatupana mwari saka chigaro chavana checha achia avachizivi chinoshandei vakauya kuno vakazona zvinhu zvanga zviri muchechetera hapana vairohwa vanhu maopposition acho vanga vachitofarira vachitoona kuti zveshuwa munhu ngaagadzwe akadini akazvihwinira zvino zvokwedu zvakambotanga kumboita gakava zvikadai kutaura zvazvina kugadzikana kudai vaikopawo saizvozvo zvinenge zviri nani asi kudai vari vamwe vamunangagwa vaifanira kungorizaina kuti nini ndazvikonewa vanoremekedza vasingamboiti chero muno musouth africa takazviona vatungamiri vamandela akati aiwa ini panoshanda patokwana handichadi nanhasi anguri purezidendi vari pavhu pavari apa kudai zvivo zvakaita vamugabe chero vamunangagwa vakadero ndoona zvinhu nyika inoenda kumberi vazhinji vanotozvitamirwa kunyika yekwedu vachitoyemurawo tikatobva matiri mese patadzvariwa africa as a whole tikati pasi rese hapana pasina mwana wezimbabwe tita siku takawanda zvisingabviri nenyaya yekuti takangoti parara
makadii mhuri yezimbabwe ini ndonzi Maxius Mango tiri kuno kuchipinge chokwadi vana vabasa varikorera varikorera iye zvino mitengo yakwira zvisingaiti shuga yataku$39 mafuta dai ata kumafita nani zvitombobatsiri muri yezimbabwe dai zvaibvira vambopowa vanozvichema ivavo timboona kuti zvinofamba sei nekuti tashupika isu vana wezimbabwe
manhira akanaka studio 7 ashamarire studio 7 ini ndinoitwa simba rasherambi yavo ende isu tirongochema nenhau yezbc iye inongoramba ichingoda kubhadharwa mari dzemalaisensi ezbc iye ichitunzira nyuzi dzisina kunaka dzisina kumira zvakanaka nyuzi dzavo ndedzezanup f toti isusu otanga vati panyuzi dzavanonga vapepeta kumusoro kwavo oda kutozotunzira nyuzi dzacho kuti titibhadhare malaisensi nevanonga vachirambawo maallegation yekuti theyare in favor of zanup f pakubroadcasta kwavo but ndizvo zviri pachena hakuna chinoda kurambwa kuda kuti zvinhu zviri pachena vanoramba nezvinhu zvakapusa nekuti mukatarisa kubroadcasta kwavo nyuzi dzavo hadzisi neutral muno muzimbabwe tine problem yepress censorship inenge iri muno muzimbabwe nekuti kubroadcasta kwavo kuine favor yezanup f zvakashata zvacho zvinobroadcastwa ndezvekumdc nezvavanelson chamisa vanelson chamisa vati hadzii ikoko vakataura kucongress kuti tiri kuteera vamunangagwa kuti zvinhu zvedu zvifambe kana zvirizvo ngavataurika kuti munangagwa ari kutiuraya nenzara ngavazvibuditsewo nekuti ndo zviri pagraund ndatiende
zanup f yatadza kutungamira nyika ngaarege chamisa atonge vetizorwa chinetsa chingwa chakudhura zvinhu zvakudhura hapana chiri kubatika zimbabwe iri kurarama upenyu hunorwadza apa vanotishandisira chifimanje apa vanototi kumana tinongokumbira kuti vachamisa dei maita action fast tikwanise kupinda isusu zvedu mamdc titonge nyika nekuti zanup f yatadza for 40 years so hatingatarisiri kuti pachaita change kana zanup f ikaramba iripo so I hope kuti tisee kati muvhei nyika ende kumberi tishandisewo mari iri nani tikwanise kudyawo chingwa chakachipa ti50 cents kwete zvekutenga chingwa ne$4 kutenga shuga ne$12 munhu angagwa achitadza inini ndini moving kufa zvinei tirikuda kusakawo
muri seyavo pastudio 7 apo chichi right taivo muchitaura nezvemusambiki mane mozambique apa mana mozambique iri kubhowa zingaiti kudzvinyiriri angofanana zviri kuitika nekusaidisi rezimbabwe saka tai muchitsvakatsvaka mumasoko ikoko muchitaura kuti zvavo ikoko sharpsharp
ndonzi chango choto ndiri mapretoria kuona kwangu munangagwa daaregedza nyika aitadza daaregedza zvake asirawa munangagwa aitadza vambopawo ndinoti vambopawo chamisa amboona tomboona zvakamira sei vambobva nezvona kufane nzara majembere munhu wese muzimbabwe una vachivengwa namunangagwa dai vambosiye nyika iyi vaitadza vachose
akadini vateereri vestudio 7 indoitwa Brian from Chiredzi ndiri kusouth africa kucape town dei zvichiita chaiko chaiko purezidendi vamunangagwa ngavambobvawo pachigaro kutiza kubva kuzimbabwe touya kunze kuno kusouth africa kushayiwa mabasa tine madegree tine madiploma but mabasa haasi kuwanikwa saka chenji chaiko chaiko from paona mugabe chaiko chaiko haisi kuonekwa
hapana progress muZimbabwe kana. Hamuna kagwatoradza kuti he is a failure. Vakatokonewa. Chinja wagona chete kubvisa mugabe pachikara. Ndio chinhu one chanoti vamuna kagwa vakagona ipapo. Deva bvisa vazva kuti haano tabvisa zvotungamira vakazvigona. Vapawo muri wokwashamisa kani. Vambofambawo vashamisa tione kuti vakamira sei. Of course vashamisa vari kushoreka nezano PF nokuti vaita sekuti munhu mudiki pamakore chimiro chavo one sekuti munhu mudiki but papfungwa chako chako vashamisa vanoratidza kuti vari mberi chaizvo chaizvo. Hatisi kutongwa nepfuti. Zimbabwe haidi kutongwa nepfuti. Zimbabwe haidi kutongwa nekuziva nyaya yehondo kana kuti chii. Hona izviri kuitika muZimbabwe since vabvisa vamugabe. Zviri kungonetsa, zviri kungodhura. Vanhu veZimbabwe vari kuchema. Hataneta mhani, isu toda kuuya kumusha mhani. Tiri kutambura kuSouth Africa kunoku. Tioda kuenda kumusha, kundoshandira kumusha. Vamuna Ngagwa havagoni, vakonewa.
Vanga vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asine chokuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu mapfupi uye muedzawo kutiudza kuti munyika zvinhu zvingagadziriswa sei kuti zvifambe. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeDR Congo inoti makumi matatu evanhu vafa, vamwe mazana maviri havasi kuzikamwa kwavari mushure mokunyura kwechikepe munyanza yemai ndombe iri kumadokere kwenyika. Meya veguta reInongo vaudza vatori venhau kuti ruzhinji rwevanhu vange vari muchikepe ichi vange vari varayiridzi vange vachibva kunotora mari dzavo dzemuhoro. Munhu mumwe chete ari kuzikanwa kuti afa mushure mokudengenyeka kwenyika kumabvazuva kweperu padyo nesango reAmazon. Kudengenyeka uku kunonzi kwaita 8.0 pachikero cherector chinopima kudengenyeka kwenyika. Chirongwa chakatangidzwa nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaBarack Obama chekuisa mufananidzo waamai Harriet Tubman pamari yebepa $20 yemuAmerica hakuchaitwa gore rinouya asi pamwe muna 2026 vaDonald Trump vabva pachigaro. Gurukota rezvemari vaSteve Mnuchin vakaudza paramende kuti chikonzero chehurumende chokunonosa kuparurwa kwemari iyi ndechokuti vanoda kugadzirisa mufananidzo waamai Tubman kuti zvigozhere vanodhidha mari yenhema. Vezvematongerwo enyika vanoti nano iyi haifadzi vanhu vatema vari muAmerica uye zvikuru inoshora vanhukadzi sezvo pasina kana munhu wechikadzi umwe chete zvake ari pamari yeAmerica.
My Harriet Tubman, vanga vari mu African American. Actually zvingato very interesting kuvateereri venyu kuti Washington DC neMaryland dzaiva nzvimbo dzaiva nema slaves nguva yekare. Saka Harriet Tubman pachake akatozvarwa ari muslave. Kana zvichimeka sense kuvanhu kuti vabereki vavo vaiva maslaves. Saka vana vese vaizvarwa nemaslaves vainzichi ipropati yemuridzi wemaslavesi wayo. Mukukura kwavo vakazotiza vachibva vaenda kuPhiladelphia, vakazodzoka vachida kubuditsa mhuri yavo muunhapwa yakanga yasara muunhapwa. Vari papo ndopa vakasangana nevamwe kuma1850s ndopa vakasangana nevamwe vaiisanisa nezvekuda kuenda slavery anonzi maabolitionist, so inonzi abolitionist movement. Saka ivo tinovaziva because vaiva munhukadzi akanga achirwisanisana neslavery. Pakazotanga civil war. Saka civil war yemuAmerica yakanga iri hondo pakati pemastates anga nemaslaves vachida kuti slavery irambe ichienderera, nemastates akanga achiti aiwa kaslavery ngaichipera. Saka ivo vakashandira yatinoti Union Army. Union Army ndo vaiti tikuda kuti slavery ichipera. Saka vakaita basa zhinji rekuti kurudzira kuti upenyu hwevanhu vachema vemuamerica hunge huri nani. Ndiko kusaka tichiziva nezvavo uye vanhu vazhinji vachivarumbidza.
Vanovarumbidza ndivanani uye vanoda kuvakudza nenzira ipi?
Harriet Tubman ari mumapfupa akasiyana siyana ndevanoita kurumbidzwa mucommunity yemaafrican americans, asi anyone watingati ari progressive thinking vari anti-slavery, kunyanya vanhu vanoona kukosha kwevanhukadzi, ivavo vese vanovarumbidza. Kwozoitawo vanhu vanofarira nyaya dzekunzwa kuti ivo vakatiza sei musungwa. Pavakatotiza, kune newspaper rakatobuditswa kuCambridge richiti tiri kuofa $100 yekuti panguva dzino it's almost $3,000 kune munhu anenge avawana akavadzosa kwatiri. Saka vanhu vanga vachitarisira kuti vaHarriet Tubman vachaiswa pa-$20 bill, asi zviri kunzi vari kushanda muhurumende yavatrump vamanchinery amene matauro echita ravo zviri kunzi ndo vari kumberi kwekuramba kuti zviitwe kunguva ino.
Chikonzero chingava chei kuti hurumende iripo irambe kuisa mufananidzo waAmai Tubman pa-$20 bill?
Zvinhu zvacho hazvisinyatsobuda pachena, asi vari kuti tiri kuda kugadzirisa kuti pasazova nenyaya dzecounterfeit kuti vanhu vanenge vogadzira ma-$20 estate. Saka tiri kuda kuti mufananidzo wavo unyatsogadzirwa tigoisa security features akakwana.
Izvi munoona sekuti zvingadzikisa uremu hwaAmai Tubman here?
Tiri kuona sekunge hazvidzikisa uremu hwavo, asi kuti kuda vanhu vanogona kuona sekunge iposition iri kurakidzwa nehurumende kuti havana basa nevakuru vanoremekedzwa muAfrican American community. But I think legacy yaMai Harriet Tubman yakazvimiririra zvekuti nyaya yekuiswa kana kusaiswa kwavo pa-$20 bill handione zvichinyanyisa kuchinja maonerwa azvinoitwa. Asi vanhu vari kutiwo inogona ngori nyaya yesexism nekuti hapana vakadzi vazhinji vari mifananidzo yavo iri pamari.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Chipo Dendere vari parunare neStudio 7.
Chinhuwani chandinofarira pero ndechekuti werifeko nenge wakapfeka chero, ukatenga kana sheki mupero anoziva ndiani pamwenjerasiwatineta. Chinhuwani chandinofarira pero ndechekuti werifeko nenge wakapfeka chero, ukatenga kana dhiresi mupero anoziva ndiani pamwendera opfura wisi. Ungade tinga usikula usimukira kumunasi ariko kubudasi, ungade kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare, nekuti chisaru chemumwe chicha chemumwe saka nongesa nechikunwe. Ungade kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare, kunyange chida ulani yaitekwa nachekechani iri papozishani rimwe unodaseso yabvasingaporo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti rinotarisa kubudisa mafotoro aitwa pakongresi yavo pakati pa10 na12 mangwanani anhasi. Mujumbi wavadhumiso Dhavengwa unotarisirwa kusvika mupulawayo mangwanani ano. Hurumende inokurudzira vanhu nemakambani kushandisa magetsi zvishoma. Tasvika kumagumo echirokwa chedu chanhasi. Ini ndini Kanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.